Vanhu vangangosvika zviuru zviviri vatambira mutumbi wavamugabe munhandare yepamurombezi Growth Point nhasi. Mutumbi uyu uyo wauya nechikopokopo chemauto wasvikira kumba kwavo kwakutama, asi hauna kupinda mumba mavo sezvo wangotorwa nemotokari dzinotakura zvitunha zvedhavhu ndokumhanyiswa kuenda kwamurombezi uko kwanga kwakaungana vanhu. Vachitaura parufu apa, sachigaro wezanupf mudunhu remational and wealth vazihambe zihambe varumbidza vamugabe vachiti munhu aida kurangarirwa semunhu akasunungura nyika yake akapa upfumi kuvanhu vatema uyezve aida nyika yake.
Ndobva vati kana ndichinge ndaenda ndoda kurangarirwa semurume akasimuka akazvipira kusunungura nyika yeZimbabwe. Ndobva vati kana ndaenda ndoda kurangarirwa semunhu akazvipira kusimudzira vana veZimbabwe. Zvikanzi kana ndaenda ndoda kurangarirwa semunhu angane nyika yake pakatikati pemwoyo wake. Vava vamugabe vari kutaura.
Vazihambe vanoti vamugabe vaida bato ravo rezanupf kudarika nhengo dzose.
Hapana munhu muno muZimbabwe anoda zanupf kana kuti aida zanupf kudarika vamugabe.
Vachitaurawo paungano iri mufundisi wekuchiuto kana kuti chaplain vaJoseph Nyakudya vanoti vanhu vakawanda vakawana chimwe chinhu kuna vamugabe vachiti vakawana munda kuburikidza nechirongwa chekupa ivhu kuvatema.
Ini ndiri murimi ndine munda wandinawo wandikangopuwa naivamugaba. Mumwari gono vangosemaritsko vakaita program yekuti uite free education.
Mumwe anga ari pamurombezi nhasi ndiamai Maidei Kasi, avo vanoti vanofara kuti vakawaniswa imba pachirongwa chegarikai Saranikuse vachiti mumhuri mavo ndivo vega vanemba.
Mudzinza mangu hakuna anestate asi ndakapuwa stendi navamugabe yegarikai.
Vazihambe vanoti vachagara nemhuri kuti vaone kuti mutumbi ungachengetwa sei usati waradzikwa sezvo uchagara mazuva angangosvika 30. Mutauriri wemhuri yavamugabe vaLeo Mugabe vanoti mutumbi wavasekuru vavo ucharara kumba kwavo kwakutama nhasi wozoendeswa kuHarare mangwana. Vamugabe vakafa masvondo maviri apera kuSingapore uko vanga vanorapwa nechirwere chisina kutaurwa. Zvichakadaro pamboita kusawirirana pakati penhengo dzevechidiki dzezanupf pamusoro pekupfeka nhumbi dzine mufananidzo womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa parufu rwavamugabe. Mumwe wechidiki anoda kuzivikanwa nezita rekuti No Rest anoti hazvina kumufadza kuti vapfekedzwe nhumbi dzine mufananidzo wavamunangagwa parufu rwavamugabe.
Ipapo zviri kunyesa kuti wai ini ndapfeka kosi ndazviona zvichipiwa vanhu, asi inini chananichibvunza ichekuti sei tapiwa zvinhu zva EB zvichitadza kupiwa zvinhu zvegamba rafa.
Vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka nhumbi dzebato rezanupf sezvinosiitwa nguva dzakawanda.
People must always come first in any process of sustainable development, and let our Africans come first in the development of Africa, not as puppets, not as beggars, but as a sovereign people. I thank you.
Ndakamirira Studio 7 kwakutama ndine Arthur Chigoriwa.